tanzwa dambudziko ramuri kutaura rabuda nomumapepa nawo zvinotaridza kuti hazvingakahadzi kuti zvingagona kuva chokwadi nepamusoro pokuti mazuva apera mashomashoma takanzwa mareports mamwe chetewo edambudziko rekorera kuti anga achiitika kumaprovhinsi akafanana nokumashonerend uye ikatarisa nguva ino yemvura inoiyi ndiyo inowanza kuwanikwa nyaya yekorera. Saka handifungoti kungava kunyepa. Inewo senhengo yekomiti yekuparamendi nazveutano ndatomboidza kuti ndibate bazere zveutano kuti chinzwe kuti zvakamira sei. Ndakundikana zvangu asi ndinotarisira kuti maripoti aya anogona kavari chokwadi. Korera inowanza kuexperienzwa nguva ino muZimbabwe.
Imamoto zvakare chirwere ichi chinonyanyooneka mumaguta kumadhorobha. Sei madhorobha ari kunyanyotarisana nedambudziko iri?
Chirwere chekorera chinokonzerwa neutachiona hunowanikwa kunyanya mumvura ingagona kuva netsvina yozotapirwa ichienda pachikafu kana kuti yomwiwa navanhu mvura yasinga mvura inomwiwa navanhu. Mumadhorobha edu tine dambudziko rekuti aya toti masiwa kana kuti kufamba kwetinoibva muDzimba munogara vanhu vakawanda sitimimwe yacho iri kubvaruka imwe ichikundikana mazuva ano saka yonaya yoyedwa ichibatana nemvura navanhu kana kusvika pachikafu inodyiwa navanhu. Zvoita kuti izvo dambudziko iri kukwanisa kupinda muvanhu tiowana zvichizopararira kubudikidza nemvura inenge yakondemenga kana kuti nechikafu chinenge chacho kurwara utachionawo.